igorere mhemberero onge tiri kuzwa kuti mumaruwa vanhu vari kuvhiringidzwa kana sabhuku yedu madhisheda ari kumbunyikidzwa achingonyorwa mazita nene zvimwe zvimagurupu zvakafanire ZANU-P F zviri kushungurudza vanhu mumaruwa umu chitora mazita evanhu asi shoko nderokuti munhu wakashinga munhu ari kuda shanduko muzimbabwe takaona kwatanga tiri kumamita leda aiwa kai vanhu vakabuda neuwandu vatungamiri vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana anga asiri musangano wevanhu vose vose musangano wevakuru vakuru vatiri kuti mapoint persons vanosumudza nekuvandudza bandiko recitizen movement CCC
saka nhasi pane misangano yamaitawo here
taura kwandiri kuti aizvizi tinotova mumidland tati vagokorodza revakuru vakuru kubva kunana gokwe sanyati vachibva kokoeseuko munopinda munana shurugwi nana zvishavane vamwe vachibva kunana rapanzi chirumanzi haikona kutaura munana vhungu mumukobha vese vanga vakaungana kunana kwekwe vachirakidza kuzvipira kuti toda kuti munyika muve neshanduko haashoko iroro rakurumbira ngativandudzawo chirongwa chedu chekuti tiri kuti vanhu vemuzimbabwe ngavasarudze macandidates avo atiri kuti macitizen candidates kana citizen mp citizen councillor anobva muvanhu anodikwa nevanhu anogara nevanhu itakasiyana nemamwe mapato anoti vanoda uyai hatisiye vachada isu tinoti anodiwa ndiye anopinda kwete anoda nokuti ukada unotinoita mangwana zvangu zvakubata zvinokuwisira kure
saka munotarisira rini kutanga urongwa hwekuti vanhu vasarudze vatungamiri vacho vavanoda
atotanga ndosakakaonaka ndatendererawo munyika mbedzi akazhinji kana totenderera tovakuru vemusangano tachiopa chirayiro kunaikoni iye vanonomwisawo vesangano pasapo saka chirayiro chotosanga kunwiwa chidyo chasvika kuvanhu votomedura chingwa icho chingwa chekuti sarudze dzichivako kuite vanhu vanotsigirwa vachibva kuruzhinji
mune chivimbo chekukunda here vachamisa nezvamuri kuona kubva kune zviri kutaurwa nevanhu nevanhu vamuri kusangana navo
gore rino makuwerere kurova seri nekuseri ngoma yejekenisheni vanharize mukoma wangu uyu nemukoma nahamire kuda kumutinha zvekuti kana iye anonyatsoona kuti apa ndaponekwa ine urombo naye asi ndo zvinoita mukoma nemunin'ina kana vakatamba pamwe chete izvi nemupindira gumbo rimwe chete pachedu asi tinoziva tiri kunomupukuta zvanza zvinogezana isine tichigeza tibhakira semunwe nokuti munwe ndo wakudikwa munyika muno nyika yanga yakapfeka ka tisheti yegirini kubva 1980 yeo nhuwa yava neziya yaremerwa yaane tsvina yada kugezwa podawo yeyeloi yegoridhe inombouya itsva ndozvatarisa vanhu ndozviri kutaura vanhu